vamwe vakaita saMike Kile, Charlotte vekuchambuta vanoti nekuda kwekureba kwemufambo madzimai machinji anopedzera obatirwa munzira kana mudzimba dzavo uye vakurudzira hurumende kuti vavakire zvipatara munzvimbo dzavo.
Tiri kutsigira zvakare chipatara chekutambuta kuti tinokumbira kuti tivakwe nokukurumidza kuti madzimai akawanda nepamuviri ari kukanganisika zvikuru nenyaya yekuti zvipatara zviri kure. Dzimwe dzenguva mwana anenge asina kugara zvakanaka mudumbu. Patichatsvaga matransporti maambulensi haawanikwi nokukurumidza, saka vanhu vari kukanganisika zvikuru. Kumbirisa chaizvo.
Madzimai atara nestudio 7 anoti nzvimbo yavo iyo ine verudzi rushoma rwechichangani yakasarira kumashure zvekuti hakuna kumbovakwa chipatara kubva nyika ichiwana kuchitonga kuzere muna 1980. Chipatara chechikombedzi ndechefree methodist church. Sezvo kuchipatara uku kuri kure, vanhu vanotsvaga motokari asi nekuimba kwemigwagwa vanozogumisira kufamba netsoka kana kuenda nezvikochikari zvemombe kana zvemadhongi. Amai mujaijai gona kudzingwa vanoti kunze kwekusunungukira munzira mamwe madzimai anozopedzisira ava kurwara nemusana pamwe nekuzvimba makumbo nekufamba nzendo refu achienda kuchipatara.
Kuresa kwacho kutika kwatingaita nenyaya yekuti mafambiro kana kuri usina chekufambisa
kutsoka zvemadzimai anopedzisira
avo makumbo kana kuti musana, nekuti musana ndiwo vakabatawo muviri waamai. Nekuti kunenge kuri chinhambo chaicho kuti unogona kungobatsirwa mugodhi nekuti anenge asina chekufambisa.
Sangano rinorwira kodzero dzevagari vemumaruwa recommunity tolerance reconciliation and development trust kana kuti COTRAD rati hurumende iri kutyora kodzero dzeutano dzevanhu verudzi rwechichangani. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muCOTRAD vazivanai mudzorodzi vati munhu wese ane kodzero yekuti awane chipatara asina kufamba rwendo rinopfuura makiromita 10 nekudaro hurumende inofanira kugadzisa dambudziko iri.
Mawadzi akawanda hamuna makliniki, vanhu vanenge vachisevenzesa kliniki 1 mawadzi ari 5 kana kuti mawadzi ari 10 anenge achisevenzesa kliniki 1. Saka tinoona isusu kodzero yezveutano inenge ichisarira kumashure kuvanhu vakaita maminority groups akafanana nemachangani. Ndingati hurumende haisi kuprioritiza nyaya dzekuvandudza ingava education, kuvandudza health services, hamuna kana hospital hombe. Saka ipo izvozvozvo zviri kuderedza utano nokuti vana vazhinji vanoguma vakuzvarirwa kuseri kwemagonhi mudzimba.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remudzviti wedunhu rechirezi valove mochisema sezvo nhare yavo yanga yakadzima. Asi munyori mukuru muhofisi yegurukota redunhu remasvingo Dr Jester Sakukwanya vati hurumende ine zvirongwa zvekuvakira vanhu zvipatara mudunhu rese remasvingo pasi pechirongwa chekuendesa masimba kuvanhu chedevolution.
That's very unfortunate. That's very sad and unfortunate. But Urumende is a mari through the devolution fund. But such issues I to attend to.
Vaendera mberi vachiti panyaya yezvebudiriro nekodzero dzevanhu hurumende haisarudzi inongoita mabasa ayo zvakaringana. Izvi zvatsinirwa nenhengo yeparamende muchiredzi south Vakile Ngwanesa rebato rezanupf vati hurumende iri kuvakira makirinika mumawadhi ega ega kugadzisa dambudziko iri.
Ndingamukutaurira kuti hapana urongwa ukuru huri kuitika hunobatanidza madevelopmental issues akafanana neiyoyo yamutara nezveutano, nezvedzidzo, nezvemagetsi, nezvekurima. Pane zvakawanda zviri kuitika. Hakuna wadhi iko zvino isina kliniki yezveutano.
Vagari vekuchiredzi mudzimbo dzakaita seChambuta, Boli, Mutlanguleni, Mupapa neMaliphati havana zvipatara zvinoita kuti vafambe makiromita akawanda kuenda kuchikombedzi kana kudhorobha rechiredzi. Vanoti munguva yekunaya havakwanisi kuenda kuzvipatara sezvo nzizi dzakaita seChilonga dzisingayambukiki nekuti mazambuko akatorwa nemvura yemafashamu eCyclone Elene mugore ra2000 haana kugadzirwa. Vagari vane dambudziko remvura sezvo nzvimbo iyi isina zvibhorani zvakawanda uye hakunai mvura yakawanda. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.